vachitaura pagungano rekuparura mubatanidzwa uyu mutauri wemubatanidzwa uyu mufundisi Evan Mawarire vakati chinangwa chavo ndechekushanda pamwe chete vachitsvaga rutsigiro kuti vakunde musarudzo kuitira kuti vagadzirise zvinhu muHarare izvo vanoti zviri kuvhiringwa nemakanzura anobva kumapato ezvematongerwo enyika vamawarire vakati havasi kuzobvuma kuchityidzirwa kana kuvhundusirwa nemapato ezvematongerwo enyika uye povho inopa vanhu mukana wekusarudza vane mafungiro akasiyana neavo vanomirira mapato ezvematongerwo enyika
hakuna akatityidzira kuti hamubvumidzi kukwikwidza pamaelections nekuti sekudara kwandamboita hapana munhu akawerederwa pasii Every 5 years, tete tinosimuka pamasuka tinenge takasarudzwa kosarudzwa vamwe povho yaramba
vamawarire vakati guta reHarare raparara uye kana vachinge vapinda muhofisi vachagadzirisa zvinhu kuitira kuti marara atakurwe vanhu vawane mvura yakachena madzimai akazvitakura nevana vadiki varapwe pachena pamwe nekuvhura dzimba dzekuverengera nenzvimbo dzemitambo izvo vanoti hazvichashanda
malaibrary edu anofanira kuvhurwa zvekare kana iri mvura yakachena vadika nepakati regirani hazvise hatingamboti izvo mvura inoti usiwei nei kubuda mutei dzakafanana ipapo hapana negoteze wekanza hazvitoiti izvozvo
vakatiwo povho icharwisa uori mukanzuro yeHarare uye vese vanenge vaita uori vacharangwa zvakaomarara vachitaura pachiitiko ichi mukuru wevanotengesera mumigwagwa vasten zvorwadza vakati kuuya kwepovho kwakanaka chose sezvo sarudzo munyika dzange dziri kutungamirwa nemamwe mapato anoona sekuti ndiwo chete ane kodzero yekukwikwidza
isisu mumaconstituensi nemumawadi national vendors union aitwe on neapolitical formation aitwe on nean elite group of people you sell your manifestos zvinozvisisika will vote for you going forward ndirikuda kuti nditi the coalition itself is a sober process yaitwa nemi vatungamiri vayo nokuti the one thing that surprised me nekuti you hear these coalitions in politics they don't speak about citizens
vakati sangano ravo rakazvipira kushanda nepovho nekuti inomirira zvido zvevanhu mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaprecious shumba vanoti povho idanho rekutanga rakakosha kuvagari vemuHarare nekuti vanoona sekuti mubatanidzwa uyu ushamirira vagari vashumba vanoti pari zvino makanzura emuHarare kubva kumdct nezanu pf anoita zvido zvevatungamiri vemapato avo kwete zvevagari
tinoda kutarisa kuti mdct nezanu pf muHarare vari kungonyanya kuwadza matakatano vari kurwisa zvidanho but havasiri kunyatsokuisa pachena direction yatinoda kuenda nayo guta saka tinoda kuvatenda tinoda kuvakomenda
vaimbo vegurukota rezvekupodza marwadzo nekuyananisana amai Sekai Holland vakapawo mashoko ekusimbisa povho vachiti vafara kuti pavanhu gumi nemumwe vadomwa sevamwe vachakwikwidza sarudzo pane vakadzi vana vakati chinangwa chepovho chakanaka chose uye haifaniri kusandura maitiro sezvakaita mamwe masangano nemapato ezvematongerwo enyika avi kupesana negwarara akatanga naro vachamirira povho vanosanganisira vatrust mugari vekuwadi 45 kukwadzana vahenry munangatiri vekuwadi 8 kuhighlands mufundisi Evan Mawarire vachamirira kuwadi 17 kumount pleasant vamashaushonai vekuwadi 25 kuhighfield naamai sarudzai muringisi vekuwadi 41 kumaubra aamai muringisi vanoti hapana chimwe chaita kuti vade kukwikwidza kunze kwekuti kanzuro iripo iri kutadza kuita basa rekutakura marara kugadzira migwagwa nezvimwe
inini mwana wangu wekutanga mukuru auda kutochena 8 years asati ambovhura tep vanja kumwa mvura aiwa ndiri kumba ndakafunga ndikatwete inini saamai ka pane zvandokwanisa kuita ndine mhuri ndiri kuzamazama kuti mhuri yangu zvingoita zvakanaka asi wobva watarisa waona kuti pauri kuedza kubuda panze apa nevana uisangocharovera unoisangochaita accident kotiwo nakuita kunge pamwe pauda kutoita kana rwizi kana
Muharare mune makanzura makuma tatu nematatu MDCT kumi ezanu PF rimwezi na bato kuzotuwa pane zume zikaro ziviri zisina vanhu. Mukuru wa Alliance for People's Agenda vangu sana moyo vari kuda kukwikwidza National Assembly Muharare Central Muzvare Linda Masarira. Vamiriri vemamwe mapato nemasangano akazvimirira vakapindawo muchitiko chekuparurwa kwepovho. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Mangucha.